zvamare manambazi evanhu vane chirwere ichakamira semataura amaita sofa tine vanhu 28 pa28 ivavo 4 vakashayika and 2 vakarecover. Kurecover tisenge tichitaura kuti munhu anenge atestwa zvakare vachishandisa mushini unonzi PCR otestwa kaviri maresults ake obuda ari negative kaviri. Saka sofa vaviri ndo vaita recovery. Vamwe vese vachiri ne yatinenge tichiti active infection, zvichireva kuti vhairasi richiri mumwiri mavo havasati vakwanisa kunyatsoti varikafe. Masymptoms kana masigns echirwere ichi anogona kunge adzikira, but utachiona unenge uchiri mumwiri.
Retesting iyo yamuri kutaura kana kuongororwa kechipiri uku kunofanira kuitwa kwapera mazuva mangani munhu ambowanikwa aine utachiwana?
Hazvina hazvina kuti mazuva akatarwa, but zvinongoenderana nemasymptoms. Panongoperawo kuti munhu akunzwa zvakanaka, then tinobva tangokwanisa kuita test yachona kuona kuti makupera kwaita masymptoms utachiona wabuda mumwiri here. Asi matest acho anofanira kuitwa maviri achiitwa 24 hours apart. Mukaita yekutanga moita imwe after 24 hours and ese anofanira kubuda achiita negative kuti tizotizo zveshuwa utachiona waenda.
Tichitarisa musi wechina anove nezuro, bazi rezveutano riri kuti rakakwanisa kuongorora kana kutesta vanhu vanoita 460 mazana mana nemakumatanhatu. Muri kuona huwandi hwohu pazuva rimwe chete huri huwandi hunokugutsaiwo here sesangano?
Sesangano isu tinoona huwandi uyu husingatigutsi zvachose. Tiri kuona sekunge nhamba iyi ichiri dikisa, so takagara tiri kukurudzira hurumende kuti daiwo zvaro zvichikwanisika yawedzera manhamba yevanhu vavari kutesta pazuva rimwe chete. Hurumende yakavimbisa kuti ichada kutesta iyo vanhu vanosvika 33,000 pakupera kwemwedzi uno waApril.
Totarisawo panyaya yedzidziso, muri kuona vanhu vari kuwaniswa dzidziso dzinokodzera here pamusoro pechirwere checovid-19 ichi?
Dzidziso tiri kuona kuti hurumende iri kuiza nepainogona kuti idzidzise vanhu. Tiri kuona mumaterevhizheni mumawairesi vari kutaura nezvechirwere ichochi zvakanyanyisa. Asi tinenge tichizongokurudzirawo kuti dai dzidziso iyi ichachiramba ichienda kusvika kune maruwa, kune vamwe vanhu vasingakwanisi kuwana dzidziso paterevhizheni kana pawairesi kana pasocial media yatinoita, vanhu vange vachidzidziswa izvozvo. Asi tiri kuona sekunge hurumende iri kuedza kudzidzisa vanhu. Tiri kuonazve futi kuti yakabatana nevemasaisai vakaita sana Econet iri kupota ichitumira vanhu mameseji pamafoni avo panyaya yezvecovid izvozvizvi.